hazvibatsire mukoma blessing chii dambudziko riri muSouthern Africa regaidi kudzei dambudziko riri muSouthern Africa dambudziko riri muSouthern Africa ndiri kuti hatina njanji mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko hakuna njanji inotakura copper iyoyoyo ichiendesa kubhaira kune chibage chinobva kumalawi zvinorimwa kumalawi hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kulongwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kubheira so kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bheira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban chechipiri chokunyanya ndiyo muSouthern Africa muSadc region magetsi kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia hamuna magetsi muZimbabwe muNamibia vanongokiyakiyawo laki ravanaro ndiri kuti vane smaller industrial base kuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeescom yanetsa kwakuita ma4-hour power out dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenerator because chirwere chezimbabwe vaanacho so we've got an energy deficit so ngatitsvagei mari tinovaka inga dremuko tigadzire magetsi ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuzambezi kuti tsvage 2000 megawatts ngatitsvagei mari tinoita explore methane gas iri kulupane nekuhwange uku ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muindian ocean kumozambique uku riise magetsi muzimbabwe so zvesecond pipeline yemarussians chitsvoti mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa
zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai
kana marussians ane shungu vadi kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe but havadaro because zvechitsvoti matsotsi ari kurwirana pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore kozeya vana tisatigura nemarussians vari kuti avari kudya vega taudawo yedu kana vaita kutibatsira seregion gavaise railway kana vaita kutibatsira seregion gavaise magesi